mutongi wedare justice wetu stajina mora vakumira na nemono na kweta ezek wekuti dare iri haripani siku nduwanya iyi nekuti nengozi wote magwaro azo ana kutambirwa handi zosa wea kudare rimwere magweta AMDCT mujinafundo Love More Maduku about the Studio 7 kuti izi ndizvo zvabuda mudare
akarira kuuya na nevezek kuti pamutemo haifana kunge akauya ku High Court anofana kunge ari makandidati kwezvo dare
vamaduku vanoti vange vakatarisira mutongo uyu wapihwa nedare nhasi uye nhengo dzese dzemdc dzakarambirwa magwaro adzo dzakatokwira kudare zvekare nezuro vachitarisira kuti nyaya iyi ichanzipa nemumwe mutongi wedare reelectoral court mukati nemazuva maviri anotevera
judge vasiya nyaya yekuti tautimirira nyaya yemacandidates ndo yatakumirira kuti izozvika saka hapana chati tachinja izvozvizvi tiri kumirira kuti macandidates anzvike kana macandidates nyaya yavo ichinzvika zvimwe zvese zvinombomira ndo mutemo uripo
vaenderera mberi vachiti kunyange hazvo zek ichitarisirwa kubudisa mugwaro rehurumende regovernment gazette mazita evanhu vane magwaro akatambirwa kuti vakwikwidze musarudzo mazita mumatunhu makumi masere nemanomwe aida kukwikwidzwa nenhengo dzemdct haasi kuzoburitswa kusvika matare apa mutongo wavo mutungamiri webato remdct vadouglas munzora vaudza studio 7 kuti ivo pachavo ndemuyo achapa umbowo pachanzikwa nyaya iyi
anoti inini ndichapa umbowo sapurezidendi ndanga ndiriko kuzek ndichitaura nevakuru vezek dr mashakada inspector general wedu vakanga varipo Dr. Msevenzi, Deputy Secretary General, vachenga vachipa umbowo zvakare.
MDCT inoti yaida kubhadharira nhengo dzayo dzese mari kuti dzipikidze asi ikanyima mukana wekuita izvi nezek vanoti zek yaiti haina mushina wepoint of sale kuti vashandise kadhi uye vachiti vakarambidzwawo kushandisa nharembozha zek yakapa mukana vose vainge vatadza kubhadhara mari musi wa21 chikumi kuti vabhadhare kusvika musi wa22 nenguva dza5 manheru mukuru webato reunited zimbabwe alliance amai elizabeth valerio avo vane nyaya yakaita semdct vaudza studio 7 kuti vanotarisirawo nyaya yavo kunzipa mudare svondo rino zvichakadaro studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kudare reelectoral court kuti mumwe mutsigiri wezano pf valovejoy mangwana vasvitsa here magwaro avo kudare iri ekupikisa kuti vaimbove nhengo yezano pf vasevia kasuku here vakakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika sezviri kutenderera pamadandemutande hatina kukwanisa kubata vamangwana vari kushanda navakasuku were vawalter muzembi vaudza studio 7 kuti havasati vapiwa mapepa vachinyora padandemutande retwitter vati uku kwave kushaya kutsvaga uta nemugate koitwa nezanu pf mabharani wedare iri aramba kutaura kuti nyaya iyi yasvika kudare iri here kana kuti kwete ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin mangudla